Panyaya yehondo yemuIsrael ichanetsa kuti Israel iri kuramba kuti Palestine ive ne-one state autonomy. Iyo vada kuramba vachiocupy Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two-state solution inoexclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya yehondo ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kuzobatsira kumediata nekuti ivo vari kusapoto nyika dzakaita sana Iran nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uye zvemasangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvi hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionewo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael vaNetanyahu nokuti ndivo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo. Nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.